Zvino benza akanda chibodzwa chasiyanisa here chaudzine ngezi Platinum Stars nasi maskati apo ngezi yarohwa 2-1 Mandava Stadium. Hapana angatitarisira kuti chikwata chekumhondoro ngezi ichi chinorohwa asi mumutambo wenhabvu munoitika zvese zvese. Ngezi Platinum Stars yakachienda pamusoro petafura yegungano rekasolaga Premier Soccer League iri nepoindi imwe chete dai yakunda mumutambo wanhasi. Pari zvino Highlanders iyo iri kutungamira yave nemapoindi makumi mana nerimwe chete, mapoindi maviri pamusoro pengezi iyo ine mapoindi makumi matatu nemapfumbamwe. Highlanders iri kutamba mangwana neChicken Inn. Manika Diamonds iyo yarova Green Fuel 2-1 yaenzana pamapoindi makumi matatu nemapfumbamwe nengezi Platinum Stars. Mutsigiri weCape United vaPhilip Regede vanoti chikwata chavo pamwe chete neDynamos ngavakanganwe nekuti hondo iri pakati peHighlanders nengezi Platinum Stars yekutora mukombe uyu. VaFarai Kambamura vanoti Highlanders ine mikana yakawandisa.
Inini ndirikuona Highlanders ine haya, vane mukana wekutora mukombe uyu. Saka Highlanders ndoinototora.
Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vatina chemuseti vanoti rwendo ruchiripo zvekuti haisi nguva yekutaura kuti chikwata chinotora mukombe ndechipi. Dynamos iri kuswedera pedyo neutungamiri mushure mekurova Cranbourne Bullets 1-0. Cranbourne Bullets iyo inoraritwa naNesbet Saruchera. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Blue Chips 1 FC Platinum 1, Sheisham 1 Wange 0, Simba Bora 1 Yada 1. Mangwana, Cape United vs Black Rhinos, Highlanders vs Chicken Inn, Triangle vs ZPC Kariba. Ve Premier Soccer League havasati vazivisa kuti musika wekutenga nekutengesa vatambi vatsva unovhurwa kana kuvharwa rini. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.